Vano nomukadzi sarangano wakanga akanaka chose
sarangano
zvino wakarumwa nomukomana
sarangano
zvino wakati agara pamusha pomukomana
sarangano
ndokunonga hake dumbu rake
sarangano
zvino dumbu irero wakati handidi nyama yengombe
sarangano
handidi nyama yembudzi
sarangano
handidi nyama yegwai
sarangano
ndinode nyama yegava
sarangano
zvino murume wakaimba chiti
sarangano
nandigavana werere.